Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chitatu kubvumbi 22, 2020. Uwandu wevanhu vafane chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 muZimbabwe hunosvika pavanhu vana, uye vabatwa nechirwere ichi vava 20 nevasere. Mapurisa anoti ari kushushikana neuwandu wevanhu vari kupiwa mvumo yekuti vabude mudzimba dzavo. Izvi zvavakuita kuti vanhu vazare mumaguta panguva iyo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus, icho chauraya vanhu vanodarika 90 pasi rose. Vamwe vabereki vakawanda nevana vavo vachiri kuita zvidzidzo vomerwa neurongwa hwekuti zvidzidzo izvi zviitwe paintaneti, sezvo vazhinji vavo vasingakwanise kuwana mari inodiwa kutenga makombiyuta pamwe nemari yedhata rinodiwa kushandisa paintaneti. Sangano reZimbabwe Council of Churches robatsira vagari vemumaguta nechikafu panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, uye vanhu vasingabvumidzwe kubuda mudzimba dzavo nekuda kwecovid-19 kana kuti coronavirus. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuti chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus chiri kuvhiringa zvakadii zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus kana kuti covid-19. Takatarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Tosangana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona mangwana apo chenge tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.